tamaona mashoko emapurisa ari kutaurayo kuti kune munhu unoyi wageza avo ari kutsvaka maererano nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kujuta vamwe mukati mekuronga kwavaita kutengeserana zvinhu pamwe chete nekutuka nekutsoropodza mukuru wenyika zvinova zvisiri pamutemo zvose zvataurwa pamutemo wezimbabwe
vamarapira vamwe vanonongedzera voti haa paita ruoko rwezanu pf apa mungati kudiiwo nemashoko iwayo
zanu pf ibato riri pasi pemutemo wezimbabwe tinogara tichirangaridza vane zimbabwe kuti ukatuka zanu pf hazvirevi kuti mhosva dzako dzinoregeregwa kana kuti hauchafanirwi kusunga zvinhu zvatinowanzoona zvikurusa patinenge tichisangana navanhu veopozisheni kuti vanoona sokuti mukutsoropodza kwavanoita zanu pf kungosungwa kana kupara mhosva kwaaita akufanirwa kuregerwa nokuti akabatwa kunonzii zanu pf zanu pf yaisavapo vageza pavaita madhirawo emaloja zanu pf yaisavapo paitika zvikwereki paita kusawirirana zvese zvakaitika izvati zanu pf yanga isipo ende hadzisi nhau dzakasvitswa kumapurisa zuva ranhasi chazongoita kuti zvichingobuda pachena ndechekuti vageza vakasarudza kuzviita munhu anorarama maziso evanhu asi isu sebato rezanu pf titoriwo pasi pemutemo hatikwanisi kutuma mapurisa kuti asunge vageza
vageza havaichiri nhengo here yebato rezanu pf tinonzwa kuti vanitori mucentral committee
muzanu pf munhu unodzingwa kana provhinsi yarekomenda depending nekuti iye ari mustructure ipi semunhu wecentral committee provhinsi yavo yakasvitsa shoko mberi kuvakuru kuti taakuda kuti vageza vasuduruke zvinenge zvakumirira kuti vakuru vachipindura kudzingwa kana kusadzingwa kwavageza tinokonfirma kai politburo kana isati atsaura hatingati munhu